Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno. Ayo vatiri kuziva kuti anosimuka rini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga rini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusorosoro munyika inotanga muzwani. Murairidzi weGreenfield Lloyd Mtata anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadziriro redu riri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitewo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zvirwiti.
Asi mutauriri wePSL Muzare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega uriko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haiti kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabata moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndo yandiri kuona kunge iri consistent because inini nyika yeZimbabwe maliga apfuura yaiva ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoonika sena saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Mutsigiri weyadha vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pakugona kunende kudada.
Platinum inongotora pigozani mari magood players ese vanobhadharwa zvakanaka sangu vanongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro pechicken in nedynamos iyo yave nemurayiridzi mutsva Herbert Marowa. Asi murayiridzi weManica Diamonds Jairus Chapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana taumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kwekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Maivale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.